ndikati kungogwa vatotanga amai kutanga vanga vatomuvha mushini yavo ikatsigirwa nevamaridhadhi pakataurawo vachipanga sipirishadhi chipangaenzano p f vachitsigira mosheni iyi pakataurawo vaoliver mandipaka vachitsigira mosheni iyi pakazoa kutaura onaregujeeomedzo asvika gurukota rezvemutemo rikabva ranozevedzera kuvaspika kuti inenge nenyaya yaanenge achida kutaura saka vanhu vatomboti ngaabvepo vachiuka kuti pamwe yanga achida kutaura nyaya dzisina kunaka ndopa vabva mumirira maproceedings debate vambomira ipapo
vadare vatambira sei shoko rekuti mutungamiri wenyika varobert mugabe vasiya basa voga vasina kuumiswa neparamende
ndingati vadare vajamba kuenda kuaimo pavaudzwa nemutauro weparamende rajacob zenda kuti vawana tsamba kubva kustate house yekuti vamugabe vasiya basa vanhu vese vapara vakatenga kuimba vachiitira zvekuti vamudhenda vatozokurudzira kuti vanhu vavagarai pasi vachipopota kuitira kuti vavaverengere tsamba yaisiyanga yabva kuna vamugabe
ndiani auya neshoko iroro kuna vamudhenda
shoko iri rauya negurukota rezvemutemo vabonyorwe navachinamasa ndo vasvika vakaenda pastage panga paina vamudhenda ndobva vazevezera ndikati patanga dhibheti iri vakonyange vatomboenda pastage but vanhu vati kutekefuteke ndokutofunga vanhu vafunga kuti hapana zvimwe zvavasina kunaka zvavangu vachida kutaura saka vabva vadzokera ndobva vazodzoka vataura vanhu ndofunga vanokwana vatanhatu chete tatanga dhibheti iroriri saka nenguva dzataurwa navamudhenda because vari kutiteminozi yaitika nahalf past three saka dhibheti iri ratanga napote zvekonyongwe vanga vachida kutotaurano dhibheti pamwe ngaritomira because vanga va kutoziva zvaazvaitika kustate house
saka zvaakurevei kuvadare nevana vezimbabwe
ndingati vamudhenda pavangoti tsamba yabva kustate house vabva vati saka hapatisina kodzero yekuti tirambe tichindirira mberi nedhibheti ranga richiitwa uye vabva vazivisa kuti pasemutemo ivo vanosungirwa sasvika paparamendi vange vachidoma kuti ndiani achange akuudzana kubata matomu emutungamiri wenyika saka vamudhenda vazivisa kuti izvi vachazviita mangwana nguva dzapopm dzikadzakwana kuzivisa kuti ndiani ari kutsana kubata matomu emutungamiri wenyika yezimbabwe
ko vezanu p f vari kutarisirwa kuti vane munhu anogona kutungamira vaemarson munangagwa vachatora matanho api kuti vange vachizosvitsa zita ravamunangagwa kudare reparamende kana kuti vamunangagwa vazotanga kuve mutungamiri wenyika
kunova sekuti kutanga mangwana chaiwo vamudhenda havana zvavo kunyatsokutsanangura kuti ndaati matanho avachatora ese asi vatiwo pamutemo ivo pachavo sasvika ndova kusungirwa kuti vange vachiari kudoma kuti ndiani ari kutana kubata matomo saka ndiri kufunga kuti kutanga pari zvino kusvika mangwana sei chaiko chaiko haipindi pane matanho anenge akutorwa okuti zvofambiswa sei kuti vamunangagwa vadzorwe muhurumende kuti vange vari kuzotora chinzvimbo ndofunga munoziva kuti pawekend apapa bato rezanupf rakaita chisungo chekuti vamunangagwa ndo vanofanange vari mutungamiri webato iye